Vashitura mutongo wavo pachikumbiro chakasvitswa nevasungwa ava vanoti vatatenda mumbeyarara vesangano reCitizens Manifesto vaGeorge Makoni vesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe vanyasha Frank Mpahlo vesangano reAmnesty International Zimbabwe vagamuchirai mukura vesangano reCommunity Tolerance and Development pamwe namuzvare Farirai Gumbonzvanda vesangano reRosaria Trust mutongi wedare vatawanda chitapi vabvumburudza nyaya yehurumende vachiti hurumende inofanira kuchengetedza dzakodzero dzevanhu zvikuru sei mapurisa paanosunga vanhu vachitapi vashora mapurisa nekupamba makombiyuta nembozha nhare dzevasungwa isina magwaro anovabvumidza kuita izvi uye nekutadza kuudza vasungwa chikonzero chekuvasunga panguva yavakasungwa sezvinotaurwa nebumbiro remitemo mutongi ati kunyange hazvo vasungwa vasina kukumbira dare kuti riture kuti masungirwo avakaitwa ari kunze kwemitemo vasungwa vane mukana wokuendesa hurumende kumatare kuti varipwe vachitapi vati vasungwa ava vabhadhare chiuru chimwe chete chemaRTGS pamunhu wega wega semari yechibatiso uye kuti vagare pakero dzavakanyoresa kudare pamwe nekuzvipira kumapurisa ari pedyo nekero dzavakanyoresa kudare vachitapi vatiwo hapana humbo hungavhiringidzwe nevasungwa sezvo vakatorerwa mbozha nhare dzavo pamwe nemakombiyuta panguva yavakasungwa sezvo zvinhu izvi zviri mumaoko ehurumende zvaturwa nedare zvatsinhirwa nerimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava vaJeremiah Bhamu.
Makondishenzi apiwa ndeyekuti mumwe nemumwe wavo abhadhare machiuru chamadhora emuno muZimbabwe mumwe nemumwe wavo agare pakero yaakapa mapurisa kundo pachanga achigara zvakare vasavhiringidze vafakazi vachauya kuzonzwa nyaya iyi kana kuvhiringidza umbowo huchazoturikwa pamberi pedare.
Vabhamo vati vafara zvikuru nemukana wapiwa vasungwa ava kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Mukuru wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights amai Rosie Hanzi vati vafara nezvaturwa nedare panyaya yekuchengetedza kodzero dzevanhu vakati mapurisa anofanira kuona kuti atevedzerawo zviri mubumbiro remitemo mukuita basa rawo. Zvichakadai chikumbiro chevamwe varwiri vekodzero dzevanhu vaviri avo vanoti muzvare Stabile Dewa naamai Rita Nyampinga avo vari kupomerwa mhosva imwe cheteyo chekuti vapihwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso chakatarisirwa kunzwikwa nemuvhuro mudare repamusoro. Hurumende inoti vasungwa vese ava vakapinda musangano kuMaldives wakarongwa nerimwe sangano rekuSerbia rinorwira kodzero dzevanhu rinodaidzwa kuti Center for Applied Nonviolent Action and Strategies kwainoti vasungwa ava vakadzidziswa zvokupandukira hurumende vachishandisa futi diki nzira dzekutiza nadzo kusungwa munguva yekuratidzira pamwe nekuita zvechitororo asi vasungwa ava vanoti havana mhosva yavakapara vachiti musangano wavakapinda waive wakanangana nekurwira kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.